Magbana ni akanaka vatereri tino sangana zvekare magbana ni anasi uri musi wechina chikumi 4 2020 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe wasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri 222.
Zvinji vakati rambai muchifaita muchifaitira zita redu MDC Alliance, rambai muchifaitira maaseti edu, maempi edu ngaadzokere kubasa aenda anoshanda because dzakavasarudza. So ndozvakabuda kuwana
National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobvumidza nhengo dzebato iri kudzokera kumatare eHouse of Assembly neSenate.
Takasiyana rumaoko emapurisa pakati peusiku vakashanyirwa nevarume vanokwana kuitiko 10. Varume ava havasi mapurisa, havana kuzviitaridza kuti ndivanani. Vakatanga kuvashungurudza vari momo maoko emapurisa.
Gweta raObey Sithole rinoti vaSithole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri 222. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevatanhatu nechirwere ichi. Vanhu gumi nevatanhatu ava vakadzoka munyika kubva kuSouth Africa. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vachiri makumi maviri nevapfumbamwe 29. Zvichakadaro, mashoko atatambira kubva kuAfrican Union kuburikidza nebazi reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus muAfrica hwadarika zviuru zana nemakumi mashanu nezvisere 158,000. Vapora vachidarika zviuru makumi matanhatu nezvinomwe 67,000. Vashaya vari zviuru zvina nemazana mashanu nevasere 4,508. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu 6.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru 1.8 million. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvishanu, kana kuti vadarika 385,000. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni matatu nezviuru zana, kana kuti 3.1 million. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakaita chisungo nezuro chekuti nhengo dzebato iri dzidzokere kumatare eHouse of Assembly neSenate mushure mokumboramwa kuenda dzichinyunyuta nemutongo wedare repamusoro wekuti bato reMDCT riri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rine mvumo yokudzinga mumatare aya nhengo dzaro. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora kuti tinzwe divi ravo, sezvo vakange vambovimbisa kuti vose vanenge vasina kuenda kudare nechipiri vaizodzingwa. Vazhinji havana kuenda kudare iri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende kuti tinzwe zviri kuitika.
Chinhu chekutanga chabuda musangano wedu
kunyunyuta kwe vanhu vauya kumusangano pamusoro pekutochwa nekukuvadzwa kwakaita vanasikana vanomiririra musangano wedu weYouth Assembly. Vanosanganisira ivo Honorable Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marowa. Vana vakabatwa sekuziva kwamunoita National Council isipo, so varatidza kutyakamadzeka chaizvo kuti mushure mekunge vakuvadzwa kudai ndo vatove vanhu vasungwa. Chechipiri ndechekuti chairperson weyouth anga akasungwa azosvikawo zvakare meeting iri pakati abudiswa on bail, then tavabriefo nekusungwa kwakaitwa gweta redu guru advocate Tabani Mbovu.
Ko mataurawo here nyaya yechirwere checovid charura munyika ichi?
Varatidzawo kunyunyuta madelegates nenyaya yecorruption yatekeshera munyika. Munoziva kuba kuri kuitwa mari dzecovid nekusabuda pachena kuri kuita hurumende kuti mari yakanga yakapromiswa vanhu yekuti vanhu vararame vabatsirike vari mumaeben vakanga vambotanga vapromiswa ma200 vakazopromiswa ma300. Imari yaisazikanwa kuti yakamera makumbo here uye iri kupi. Asi vanhu vari kuramba vachitambudzika vari mudzimba mavakagara vasingakwanisi kuenda kumabasa kuti vanozviriritira, kunyanyanyanya vanhu vanoita mabasa emaoko. Munoziva kuti the past 2 days mapurisa ari kurova vanhu vachidzosera vanhu kupi kudzimba kuti vanogara mudzimba. Saka tinoda kuti mari iyoyo dai yabuda nekukasira vanhu vakwanisa kunge vari vanhu vari kubatsirika mugara kwavari kuita. Nyaya yecovid taona mazuva apera chirwere ichi chiri kunge chaakuti wedzerei muHarare muno nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tinoramba tichingokurudzira vanhu veZimbabwe kuti ngatibatanei chirwere ichi chisapararire. Then sangano wedu wazotarisawo nyaya yeconstitution, kuvhumwa kuri kuitwa constitution mainge une zvakaitwa navamudhenda kuparliament.
Ende zvipi zvimungatsanangura?
Zvekuti vanoshandisa mutemo usiriwo kudzinga vamiriri vedu muparliament vachishandisa tsamba yakabva kune bato rinonzi MDCT rinova bato risina kana kumbobvira rakasponsa maMP edu. Asi vanhu varatidzowo zvakare kufarira judgment yakapiwa navachitapi yekuti vachitapi vakaonawo kuti vakatenderana nepfungwa dzedu dzekuti MDC Alliance is a political party.
Vakawanda vanga vachida kunzwa nyaya yenhengo dzedare reparamende dzamanga mamboti dzimbomira kuenda. Pakabuda chisungo chekuti kudi
maMP vakumbodzokera kubasa. Izvi zvinhu zvakabuda muconsultations atakaita throughout Zimbabwe. Muchayeuka kuti patakavamisa tichiti takumbodzokera kuvanhu. So patatendera maconstituents kwakabuda pfungwa dzakasiyana siyana. But vazhinji vakati rambai muchifaita, zita redu MDC Alliance, rambai muchifaitira maaseti edu, maMP edu ngaadzokere kubasa. Aenda anoshanda because takavasarudza. So ndozvakabuda kuvanhu.
Ini muri kukwidzawo here mutongo wakapiwa wekuti vamonzora namuzvare kupi vanokwanisa kukudzingai mudare reparamende? Muzviri kufamba sei?
Hongu, tese tiri vana tanotura nyaya yedu kumatare. Nekuti zvinhu zvakaitikwa naSpeaker of Parliament zvinhu zviri kunze kwemutemo. Takadzingwa nebato rinonzi MDCT, bato risina kuti sarudza kuti tiende nesu kuparliament. Vanhu havana kuvhotera bato iri. Mukatotarisawo bato irori ibato risina kana constitution. Hatisati tamboona kana constitution yakanzi MDCT. Makaona pamapepa anga ari kuSupreme Court apato rina kana constitution MDCT. So bato iroiri harina inotonzi local stand yanga ichingotaurwa mazuva ekupera because harizi bato. Inikinemu inoshandiswa yaishandiswa nebato raimbonge richikukidza nguva yapera.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wevechidiki muMDC Alliance vaObesi Tole nezuro vakamiswa mberi kwedare redzimhosva vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Gweta ravasi Tole vaObesi Shava vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vataurira Studio 7 kuti vasitole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa izvo vanoti vakazivisa dare redzimhosva. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo.
Takaenda kudare redzimhosva nezuro tikapinda pamberi dare ramutongi vamugwagwa zvichakaro vaobestole vakapuwa bheu yekuti vange vachimirira kutongwa kwavo vachibva kunze asi pane kunyunyuta nemabatirwo akaitwa nemapurisa kwatakaudzawo dare dzimhosva
kana muchiti mabatirwo avakatwa nemapurisa chii chakaitika Mr. Shava
tabva kumapurisa takasiya vari mumaoko emapurisa pakati peusiku vakashanyirwa nevarume vanokwana kuitiso gumi varume ava havasi mapurisa havana kuzvitaridza kuti ndivanani vakatanga kuvashungurudza varimomo maoko emapurisa vachivabvunza mibvunzo inotyisa yakati sei kuti munogarapi kana mauya kuno kuHarare hotera dzamunomboindana madziri ndedzipi munogonwira kupi hama dzenyu neshamwari dzenyu ndedzipi zvekare magweta enyu ndanani tipei kuti vanogarepi zvinova zvunhu zvinoshukurudza kunyanyanyanya mazuva ano vanhu pavari kubatwa nevanhu vasingazivikanwi vanhu vachirohwa vanhu vachinyangariswa zvinotyisa kuti munhu ari mumaoko emapurisa abvunzwe mibvunzo yakadaro nevanhu vasingazivikanwa
vakarohwa here kana kuti vakangovhundusirwa vachivhunzwa mibvunzo isina kunaka
havana kurohwa vakavhundusirwa vachivhunzwa mibvunzo isina kunaka nevanhu vavasingazivi kuti vanobvepi takaudza dare dzimhosva nezuru rikati nyaya iyoyo ngaongororwe zvizivikanwe kuti vanhu ava ndivanaani vakapinda mumapurisa zvekare sei mapurisa akavapa mvumo yekuti vashungurudze obeistole
pari zvino vastole vari kupi
pari zvino vari kumba mushure mokunge vapuwa bhedho nezoro mutongi vakanzi vabhadhare 1000 rtgs vakanzi vasarendewo pasipoti yavo vakanzi vange vachizinoripota mapurisa every 2 weeks
saka vanzi vadzoke kudare redzimhosva rini
tiri kudzokera kudare redzimhosva musi wa 18 august 2020
avo vange vari gweta rabaobeisitole vaobei shava vanoshandawo nezimbabwe lawyers for human rights vari parunhare kuHarare nestudio 7 vamwe vevanhu vakachengetedzwa paBelvedere Teachers College muHarare mushure mekunge vadzokera kumusha munguva ino yecoronavirus vanoti vari kushushikana nekugariswa kwavari kuitwa panzvimbo iyi vasati vapiwa zvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere checovid-19 icho chinokonzerwa neutachiona hwecoronavirus mumwe wevanhu vataura nestudio 7 anoti chiri kunyanya kuvadya pfungwa ndechekuti zvakabuda mukuvhenekwa uku zviri kuuya zvishoma zvishoma munhu uyo atya kudomwa nezita anoti chiri kunyanya kuvashusha ndechekuti vari kungosangana nevamwe vanhu vanogona kunge vaine utachiona vari panzvimbo iyi sezvo vasiri kutevedzera mitemo yekuti vanhu vasaungana vamwe vevanhu vari pachikoro ichi vanonzi vagarapo kwemazuva anodarika 30 vakangomirira studio 7 yakundikana kubata vebazi rezveutano pamwe chete naDr Prosper Chonzi avo vari kutungamira kudzivirirwa kwecoronavirus mudunhu reHarare kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri westudio 7 nemugari wepaBelvedere Quarantine Center uyo asina kuda kudomwa nezita
saiko zvino tikabvisa 11 vaivai havane 3 vari positive tiri kunosara tine 41 saka tiri kuti pasara vanhu 42 ivavo ndovane maresults asati abuda udonno yetu kuti maresults achabuda sei the social worker who is currently at the position kutongosvika today wasengana mune hama dzenyu dziri kunze uko dzinogona nge dzine simba unga dzichiita zvadziri kukwanisa kuita pamwe zvinogona kukwanisa kuita kuti maresults enyu abude because he has been following the results achikufona achiita sei hapana kana result yabuda saka iyeye anga akutoshava kuti zvondoita seiwo handichazivi kuti how best can I deal kana kuti wozviita sei kuti maresults iwayo abude saka ndomamiriro akaita situation yeBelvedere vamwe takutosvika ma40 days tiripo
mamboedzawo here kuti muwane tsananguro pamusoro penyaya iyoyi kuti munzwisise kuti zvakamira sei
hapana kana anything chiri kutaurwa we tried wifoni tukambuwe nzifone rayani maskati na pofone la Dr. Jones wakati fuwada ya mazita wifuwada names to Dr. Jones itapeza kwa fuwada la mazita ajo hapana kana chinchingu hii emi tinjawaita nitrai tufollow up chua fone rayani kwa singa chada wifoni yao saka aticha zimuto basili kasi because it's been close to 40 days and yes uti kwa radaina nchubusha msa njote marzaos after 40 days lupa kwa randai wasn't very positive. I mean, that disease will last long. Even when we done for it, say we really don't know. And we are scared because we are mixed people, like what I said. We are cleaned out the animal, we are tape and everything. But the situation we are being traumatized. It is a good thing that like a demonstration can achieve. It is not a good thing to
Muri kureva here kuti pane vamwe vamugere nawo vakato wana marizauza asharakidza kuti vari COVID-19 positive.
Pane vanhu vacho vari positive vari kutaurwa. Kushamisa ndezve kuti akanzi ari positive nezuro akaswera akararapo. Aswera ari papana action yatorwa. Mumwe wacho is just fit hapana kubva. Iko zvino ati pane 33 days aripo. Pa 33 days acho haana kana flu yaari kunzwa haana paari kunzwa. Ari kunzi ari positive. Then pane vamwe vacho futi pane tei vanzwa vari positive vati pane ma 34 days vari pavhidhia quarantine center for 34 days hapana kana hamboita flu hapana hamboita any symptom vari kunzi marzaos avabuda ari positive kana kuti akabuda ari positive don't know when was that variko and we are waiting to know kuti vachaitwa sei mumwe wacho anga aripoti hof yesterday nanhasi aswera aripo saka hatichazivi kuti chiri kunyatsotora nzvimbo kuti vakarasa marizaos here saka vakungotry kurangokombaina vanhu vacho vachinyiba hatichanzozi kuti is true munhu anombozi marizaos negative ozonzi positive
uyo anga ari mumwe wevanhu vakagariswa pabelvedere quarantine center asina kuda kudomwa nezita ari parunhare najonga kandemiri westudio 7 Mbotarisa shirimu mapepa na u anasi. Mukroniko ume mushandi we Zimbabwe Revenue Authority Semkelwe Maposa nezuro akatongirwa kugara mujeri kwe makore gumine mana mushure mukwani kwa aine mosha yokupinza muZimbabwe zvisiri pamutemo motikari makumi matatu nepfumbamwe izvo zvakakonzera kuti zimura irasikirwe nemari inopfuura zviuru mazana mashanu zvine makumi matatu emadhora ekuamerica $530,000 padande mutande ravo retwitter munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vanyora kuti nezuro mapurisa akarambidza vatsigiri vezanupf kuti vanoratidzira pamuzinda weamerica muzimbabwe pamusoro pekuurawa nemapurisa echichena kweumwe murume wechitema mudunhu reminnesota muamerica munewsday mune nyaya yavatavani mupofu avo vakabudiswa muusungwa mushure mokupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso inoita zviuru zviviri zvemadhora yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ziva zvangu sezviri kuitwa president wedu chamesa ndikuona zviri zvine zvinorwadza zvikuru sei asi ndinoziva zvangu kuti anebvura ndianomakwa ndinongoramba chingoti chamisa chete chete kusvika zvinhu zvanaka tinoramba tinewo chamisa nyange wakabuda mupati yacho iyoyo wakafuma imwe tinoramba tinewo kusvika hofi pamberi nechamisa chete chete
Murisei pa studio apo kuno kuzimu hey takwara nzara namo nekugara mumba lockdown izvi zvakaoma pasei pa America
Makadeni vashamarari pa studio 7 iyo ini ndongodawo kubvunzawo kuti pamaboda tichavhurirwawo rini nekuti vana vedu vava kutambura kuumba esi tiri kutambura nevana vari kutambura zvekuti hatina nevana havana zvekudya mukuumba dai mavhurawo magedhe tiwanewo kubudawo nezvemari voti ndomutsamutsa vana esi tiri kure nemadhorobha
Moroi moroi pa studio to kwasi saine mfaro ini nyaya yangu iri pakuti vamunangagwa semu yawe kuti anga yakuda kutopera vari mu office kana nechine kumeso chaitwa handichioni ngoma handichioni chavari bhizi kunesana nachamisa asingatombozikanwe hake chamisa vari kukupidza kunga ndiwoma wapozisheni yacho nai Zimbabwe yakaroiwa here kutungamirwa nevanhu vasina kana vasina mwari kudai anga vatiitirewo maserious zitandinilazi zvemujobheni
Manero akanaka, manero akanaka pa Studio 7 apo wana Jonga, natanonoka Hwande, aiwa tinokutenda ine nhau dzamunotipa, aiwa tinozvitenda chaizvo, ndakatoda kungotaurawo pamusoro penyaya iri kuitika muZimbabwe, iyo inogara iri kutaurwa misi nenguva yekunzi dhora reZimbabwe riri kudonha zuva nezuva, aiwa hazvisavashamise kana kuvavhundutsa kudonha kuri kuita dhora remuZimbabwe. Hazvibatsiri kuramba vari kugadzira mari every month kana pagore rega rega vari kugadzira mari itsva vari kunzvenga pane musoro wenyaya pane musoro wenyoka ngavangorova musoro wenyoka kana vachida kuti mari yavo iite simba chinhu chekutanga ngavateedzere kodzero dzevanhu varege kutonga nedemo zvavari kuita zvemusimba zvenharo vachibhloka vanhu kupinda mumatauni vachivhara madhemo chechipiri ngavagadzire economy pekutanga idzokere payanga ina Ian Smith vakagadzira economy mari yavo inobva yaita value ndinotenda hangu kuti nemashoko andiri kutaura ndiri muno South Africa Mpumalanga Emelo
mangwanani vasitefenyerere Studio 7 nevateereri veseve Studio 7 ini ndine mubvunzo kuhurumende yeZimbabwe nemapurisa eZimbabwe nemajaji eZimbabwe ndino munoreva here imimi kuti vanhu vari kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya vanhu veMDC Alliance munoreva here imimi kuti vanhu vari kutadza muZimbabwe zvakanyanyisisa vanhu veMDC Alliance moreva here imimi kuti vanhu vese veZANU PF ingirozi, mapasta, mafundisi, maelder, mabishopi havana kana kutadza kwavari kutomboita nekuti hatisati tamboona kana munhu mumwe chete weZANU PF akasungwa but tinongoona vanhu veMDC chete ndova kuita sevakagadzirwa matare mapurisa eZimbabwe matiwanzira zita ndinoitwa baba Eva Ripa Johnny
Studio 7 Studio 7 makadi zvenyu muri kumhoriswa na Sipa Msipambi pa South Africa pa Gauteng ini ndinongori zvangu neshoko rimwe chete randinongoda kundongotaura pamusoro pehurumende yedu chuwa mungandiudzawo here kuti vanhu vanogariswa muquarantine for more than 20 izvo chinangwa chavo chavanoda kuita ipapa ndechekuti vanhu vese vari kubva kudiaspora ivo vanongofungidzira kuti kana tikavati vabhadhare $65 apa tawana mari nekuti iyo yava hurumende pachaya iyo hurumende iyo yava stranded kuti iwane forex ndosaka muchiona ichiti ikatesta vanhu vashoma shoma yoramba vamwe varimo mumakorandeni inenge ichida kuvarwadzisa kuti vabudise mari saka handine vurombo nehurumende yakaita seiyi dai yaita hurumende ine tisina vanhu otherwise mumwe munhu aingogona kungozviti anoregerei ndingobudisa hangu kamari kangu nditestiwe kwete zvavari kuita izvi zvokuti zvokuda kubata vanhu muhuro kudzipa vanhu muhuro hai hurumende yapererwa shuwa hai haisi hurumende yavanhu shuwa hai ihurumende yanyura chaiko yapinda mugungwa chaiko yanyura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica vaimbova gurukota reAmerica rezvekudzivirirwa kwenyika muhurumende yavaDonald Trump va James Mattis avo vakasiya basa makore maviri apfuura vataura kekutanga vachishora vaTrump vachiti vashatirwa nekukashamadzwa nezvakaitwa navaTrump nehurumende yavo kuvanhu vairatidzira. Vanhu vazhinji mumatunhu mazhinji eAmerica vachiri pakati pekuratidzira kuurawa kweumwe murume wechitema George Floyd nemapurisa echichena. Vanhu vairatidzira pajo nemuzinda weWhite House muWashington DC vakadirwa hutsi hunokatyikidza vakadzingwa pavakange vakaungana kuti vaTrump vambobuda mavakange vakawandiswa. VaMattis vati, pandakapinda muchiuto makore makumi mashanu apfuura ndakatora mhiko yokutsigira nokuchengetedza bumbiro remutemo. Handina kumbofunga kuti mauto akatoreswawo mhiko iyi vangazomanikidzwa kutyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika yavo. VaMattis vaenderera mberi vachiti, Donald Trump ndiye mutungamiri weAmerica wekutanga muupenyu hwangu hwese asina hanya nekubatanidza vanhu asi ari kuparadzanisa vanhu. Kushora vaTrump kwaitwa navaMattis kunokashamadza vazhinji nekuti kubva zvavasiya basa pasi pavaTrump vange vasingatauri kana chinhu chimwe chete zvacho pamusoro pavaTrump nehurumende yavo. VaMattis vati kutarisa zviri kuitwa navaTrump kuvanhu nekuvatyorera kodzero dzavo kwavasvitsa pavasingagoni kuramba vakanyarara. Kare kambo kanobva ku Four Brothers Rudo Imoto. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri 222. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobvumidza nhengo dzebato iri kudzokera kumatare eHouse of Assembly neSenate. Gweta romutungamiri wevechidiki muMDC Alliance rinoti vaObesi Tole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.